Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kurume 12 2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kubatira vana chiremba vakapinda mukurangwa mabasa mari yemazuva avakanga vasiri pabasa. Kanzuro yeHarare yekurudzira vedzimotokari kuti vasabvume kubhadhariswa mari nevanhuwo zvavo vari kuvhara makomba emumigwagwa. Musika wefodya utarisirwa kuvhurwa nemusi wechitatu svondo rino, varimi vachikurudzirwa kuti vatange vazivisa vemisika vasati vaenda nechirimwa chavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yave kuronga kubatira vana chiremba vakapinda mukurangwa mabasa mari yemazuva vakanga vasiri pamabasa. Danho iri rinotevera kurangwa mabasa kwakaitwa navana chiremba vemuzvipatara zvehurumende uko kwakatora mazuva 16. Sachigaro wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vanoti sesangano vakazowirirana nehurumende kuti itorere vashandi ava mazuva avo ezororo pane kuti vabatirwe mari iyo yagara iri shoma kare. Asi vanoti nhengo dzavo hadzisi kufara zvachose neurongwa hwehurumende uhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Munhaurirano dzatinga takaita dzekuti vanachiremba vachidzokera kubasa takawirirana nehurumende kuti vanachiremba panze pekuti vatorerwe mari pane mamwe mazuva avo vanofanira kunge vachienda kunozorora, asi vanachiremba vanoramba vachishanda mazuva mazhinji, saka takati vatore zvavo mazuva iwayo mashoma pane kutora mari.
Saka kuronga kwamakaita iko kunhengo dzenyu dzakakutambira sei?
Nhengo dzedu vamwe vaiva nekutsutsumwa nekuti vaifunga kuti pamwe zvichangonzi nehurumende chidzoka henyu kumabasa mopuwa mari pasina pakutorerwa mazuva. Asi nhaurirano idzi takaona sekuti dzakanga dzaona kunyanya dzichirembesa isu tichifanira kunge tichiwana wirirano yekuti tikwanise kudzokera kumabasa. Saka izvi takazvitora takabvumirana nekutsutsumwa kukuru, asi takaona kuti dzingarambe tichingoenderera mberi nezvinhu zvataifanira kunge tichigadzirisa.
Ko nhengo inenge isina mazuva ezororo iwayo vanoitwa sei?
Ipapo hatisati tanyatsopa ongorora nekuti vakati isu nehurumende tichazobatsirana kuti topagadzira sei. Tinofunga kuti kana nhengo isina mazuva zvinenge zvoreva kuti mazuva iwayo anenge otozoonekwa nekufamba kwenguva kumberi uko kana zvakafanana nekuti kuzopera kwegore rino kana kupera kwegore rino.
Vanga vari sachigaro wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo iri kukurudzira vedzimotokari kuti varambe kubhadhara vanhu vanonzi vari kuvhara makomba emumigwagwa yeguta iri vachizobhadharisa vatyairi mari. VaChideme vanoti kanzuro yavo haina urongwa nevanhu ava uye zvavari kuita zvisiri kunze kwemutemo. Zvinonzi nekuona kuparara kwaita migwagwa iyo yango yemakomba makomba, vamwe vechidiki muHarare vave kugadzira migwagwa iyi vachizomanikidza vanofamba nayo kubhadhara mari iri pakati pemasendi $50 nedhora rimwe chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Ndo atinoti makoronyera iwayo atizvibvumidze nekuti basa ravari kuita iroro harisi basa ravo, ibasa rekanzuro. Kuita kwavo kwaita basa iri vari kutokanganisa motikari dzevanhu nekuti zvidhina zvavo zvavari kucherera pakati pemigwagwa zviri kukuvadza suspension yedzimotokari, zviri kukuvadza matai edzimotokari, uye zviri kukuvadza mugwagwa nekuti havasi maroad engineers havatombozivi level yemuroad havatombozivi zvakanaka kunge zvichiitwa muroad basa ravo kuti harisi ravo
saka matanho apa ari kutorwawo nekanzuro kumisa vanhu iva
vatinenge tavana vachidaro tinovatorera midziyo yavo yavanenge vachishandisa uyezve tiri kukurudzira vagari kuti vasape vanhu ivavo mari pamugwagwa
iyo kanzuro iri kutorawo matanho api ekugadzira makomba iwaya
izvozvi titori nemakambani ari kutogadzira migwagwa izvozvi tine kambani inonzi bitumen yatakatohaya iri kutogadzira migwagwa izvozvi irikunama mapoto naka chose isusu vedu vekurodzi vari kugadzirawo marodhi futi
tinonzwawo kuti mune urongwa hwekushandura mavakiro amaa muchiita mugwagwa moisa simende zvichinzi ndo yakasimba mungajekesa ipapo
hongu ndo chirongwa chatanacho chekuti taona kuti masimend roads maconcrete roads akasimba kupinda mabitumen roads so taakuenda nyaya iyoyo yemasimend roads uyezve bitumen yatatigadzisa maroad munoziva kuti kuhwange hakuchaiti basa semaitikira akwaimboita kudhara bitumen taiwana kuhwange saka haichisipo nemuwando wayo wainge iri mazuva akare saka taona kuti zvakakodzera kuti tichichinje bhozi simendi munomu yakawandisa kwazvo iripo simendi makambani esimendi akawandisa zvinogona kunge tine simendi yakatowandisa uyezve zvinogona kunge zvichitidhurei for akilomita asi zvinolasta nguva yakareba saka in the end it becomes cheaper
basa iri rinotarisirwa kutangwa riini vachideme
tatongomirira kuti tione vatiri kutaura navo kuti mari dziiswe padivi tione kunge tichipinda mumigwagwa tichitogadzira migwagwa yedu irodhi yatinotanga nayo inonzi achurasi
mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chideme vari parunare muharare nestudio 7 zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pasi pesangano rinonzi Zimbabwe Citizens Initiative zvinonzi zviri kubatsira nenzira dzakasiyana-siyana masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kumusha vakafanobata chigaro chasachigaro wesangano iri vapromise sunday vanoti zvikuru zvavanonyanyobatsira nazvo zvinhu zvakaita sezvipfeko zvinoshandiswa nemasangano aya pamwe nemari dzekushandisa mukudhindwa kwezvinyorwa nezvimwe zvakadaro ngatinzwei vachitsanangura
tiri kutsvaga nzira dzekubatsira nadzo masocial movements ariko kumusha vese masocial movements vakatarana zimbabwe yadzoka vana tajamuka chinangwa chedu ndechekuti mazimbabwenzi ose akatekeshera tikwanise kuwana nzira dzekubatsira nadzo masocial movements iwawo kuti vafambise basa ravo nekuti ivavo ndivo vanhu vari kutifambisira basa redu pasi ndivo vaya vatingati mafoot soldiers saka tinofanira kuti isu semazimbabwenzi ari mudiaspora tikwanise kuwana mukana wekubatsira vanhu ivavo zvine nzira yakarongeka and ndo chimwe chechinangwa chatakagadzirira Zimbabwe Citizen Initiative kuti isu semacitizens ngatipindei tiwane nzira yekubatsira nayo uyezve tiri kubatana neveZimbabwe Human Rights Forum inova forum ine 21 maNGOs kuti tikwanise kubatsirana kuti toita sei kuti tiwane nzira yekuti tionese kana kujekesa pese panombunyikidzwa vanhu zvatingati iya human rights violations monitoring saka tine nzira dzakawanda dzatiri kugadzira izvozvo zvichatibatsira kuti tikwanise kubatsira vanhu vari muZimbabwe kuti pese pavanenge vambunyikidzwa vakwanise kuwanika zvichibuda pachena uyezve zvichijeka saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita
kubatsira kunouya nenzira dzakasiyana-siyana vasande imi munenge muchivabatsira nenzira dzipi
tinoda kuvabatsira kuti mapurogiramu ose avanenge vachiita kana vari kuda matisheti ekuti vakwanise kupfeka vachienda vachiratidzira paurongwa hwavanenge vanawo tinoda kuti tivagadzirire matisheti iwawo kana vari kuda maflyers ekuti tivaprintira maflyers lesei vari kuenda mumaruzevha zvinotaura nevabereki sezvimwe zvavakomana vezimbabwe yadzoka zviya tinoda kuti tikwanise kuvabatsira asi vanhu ivavo havana nzira yekuzviita nekuti havana mari yekuzviita saka semazimbabwe dzari mudiaspora tiri kuti sezimbabwe Citizen Initiative tinoda kusvika panguva yekuti tinokwanisa kuita even macontributions nemadonations ekusapota mapurogiramu iwavo
avanga vari nhengo yeZimbabwe Citizens Initiative uye vari vakafanobata chigaro chesangano iri vapromise sunday vari parunare kuflorida muamerica nestudio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namai Viola Musariri avo vanotungamira sangano reSpecial Olympics muZimbabwe. Amai Musariri vane mitambo yakawanda wanda yavari kuita kuedza kubatsira vana vakaremara kana kuti vaya vatingati vari disabled pachirungu. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 amai Musariri.
Tinotenda zvikuru.
Imi munoshanda nevechidiki vatingati vakaremara kana kuti vanoita zvemaSpecial Olympics. Mungatiudze kuti munenge muchishanda navo sei chaizvo?
Special Olympics eZimbabwe organization inoshanda nevana vane madisabilities. Vana vatinoshanda navo vane yatinoti intellectual disability. Vanononoka pakuita, pakufunga nepakubata mabasa akasiyana siyana. Saka sei Special Olympics isu tinotanga kushanda nevana ava. From 2 years tine program yatinoti izvovo Young Athlete yatinotanga kuoffer from makore maviri kusvika vasvika pamakore anosvika 7. Anenge ari mitambo yatinenge tichipa kuvana. Tinoipa kuvana vese vane madisabilities nevana vasina madisabilities yatinoti izvo unified sports. And then from then on tinozotanga kuti vana vachitanga kupinda mumacompetitions mumasports akasiyana siyana. From the age of 8 vanenge vakukompita, pavanenge vakuchikoro manje vanenge vakukompita nevamwe mumasports akasiyana siyana, anoti kumhanya, kutamba nhabvu, kutuhwina, vana basketball, volleyball, ndipo vanotanga kuita masports uye vachikompita nevamwe. Saka isusu benzo redu nderekuti tikwanise kutora vana ava vane madisabilities tovaunza kuti vange vachitamba mitambo yakasiyana siyana. Benzo redu riri rekuti vakwanise kuwana chimwe chavanokwanisawo kuita chinobatika, nekuti tinoona kuti muzvikoro chaimo muclass chaimo vana vacho mukana vaikwanisi, nekuti vanenge vanokundikana. Vana vanononoka vamwe vatokwanisi kana kuverenga kana kuti vanzwisise zvinenge zvichiitika mumaclasses. Saka isusu tinouya nesport kuti tivape chimwe chekuita chinobatika chavanokwanisawo kuita, kuti vakwanise kuti vave tibuild the self esteem yavo, uye vakwanise kunge vachibudawo. Vazhinji vana vakadai ndo vamunoona vana vanovigwa nevabereki kusiri kuda kwavo, but vabereki kazhinji vanonge vachiviga vana ava minyaya yatinoti stigmatization. Nekuti chero munhu uchifamba nemwana iyeye unoona vanhu vanomira vachitarisa, vamwe unotoona vachitokwenyana zvichibva zvatoremera mubereki. Saka kazhinji vabereki vazhinji vanochengeta vana ivavava kudzimba. Asi isu seSpecial Olympics tinoti aiwa vana ava ngavabude, ngavauye vakwanise kutamba nevamwe vachiita magames akasiyana siyana. Saka tinotanga mitambo yedu, tinotanga from 2 years kusvikira munhu asisakwanisa hake kunge achiita magames iwaya. Hatina age limit, tinoramba tichingoofa magames iwayaya kusvika munhu aakunzwa kuti handichakwanisa kunge ndichitraina o ndichikompita mumitambo yakasiyana siyana.
Asi nedzidziso yamuri kuita iyi, vanhu vaakuzvinzwisisa here kuti vana ava vanokwanisawo kuita zvimwe zvinhu uye havafaniri kutarisirwa pasi?
Hongu, zvinhu zvatiri kuona zviri kushanduka zvikuru, nokuti tinoti patinoita mitambo iyoyi yakasiyana siyana hatinge tiri tega, tinowanzo kuti panouya vana ivava tinoti nevabereki vacho ngavauye. Saka tinokurudzira kuti pese patinenge tichiita mitambo iyoyi tinodeedza vanhu vanogara munharaunda kuti vange vachiuya vachiparticipatawo mumaevents atinenge tiri kuita, so that vanoappreciata kuti vana ava vanokwanisa.
Saka kuri kuti kune vamwe vari kuda kubatsira vangava munyika kana kuti kunze kwenyika, zvii zvamunoda kubatsirwa nazvo?
Chekufambisa kazhinji, titore vana kubva kunzvimbo dzavanenge vari vachienda kumacompetitions. Saka titori nechichemo chekuti tichikuda kuti titsvage bhazi rekuti kana tiine mitambo tokwanisa kutora vana kunzvimbo dzavanenge vari.
Saka vanenge vachida kukubatsirai vanoenda kupi?
Isusu maofisis edu parizvino seSpecial Olympics Zimbabwe tinowanikwa muna Chata panumber 37 Meta Building muna Chata Road.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokutenda zvikuru, maita henyu.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Special Olympics, amai Viola Musariri. Aiwa, hamwadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing semazuva ose, nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Mwaka wekutengeswa kwefodya unotariswa kuvhurwa nemusi wechitatu kumisika yose iri munyika. Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vanofanirwa kutarisira shanduko mafambisirwo ezvinhu mwaka uno sezvo zvizhinji zvakaita sekunyora nemaoko zvave kuitwa nemichina. VaZakaria vanoti vanokurudzira varimi kuti vatange vabhuka kuti vachada kuzoenda nefodya yavo kwete kuti vangotakura chirimwa chavo vosvika pamisika vachitarisirwa kutengesa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kune masystem matsva ari kushandiswa ekuitira kuti zvinhu zvikasire pamafloors kana varimi vauya. Hakusina zviya zvokunyora nemaoko zvaimboitwa nekuti mari inotobuda ipapo ipapo varimi vachipuwa mari dzavo vachinda. Asi chinokurudzirwa ndechekuti varimi vange vakagadzirira zvokuti vanobva vaitawo mabookings kumafloors varege kungosvika kumafloors vasina kuvavazivisa kuti vari kuuya. Izvozvo zvinoita kuti zvinhu zvive zvakarongeka zvichifamba zvakanaka.
Ko mitengo yati yakuzivikanwa here kuvhurwa kwemisika uku kuti varimi vangoenda vachiziva chavanotarisira?
Kwete, mitengo haisati yakuzivikanwa nekuti munoona e-auction system and the auction system inosvika ipapo zvinonyanya kushanda demand inenge iripo pakati pematinotimamechens vaya ndo vanoexpressa demand yavo. Then votarisa zvekare chimwe chinotariswa equality fodya inenge yaiswa panguva iyoyo kuti vaone kuti vangaisa pamarii then votanga kubhidha. Saka hakuna angaziva kuti fodya yangu ndichienda kumusika inenge ichita mari yakati.
Avo vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naReverend Dr. Pius Munembe vanove zvakare overseer vekereke yeElim Pentecostal Church of Zimbabwe.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Ndiri mufundisi weElim Pentecostal Church of Zimbabwe. Ndinotarisira makereke edu ose anosvika ma64 uye nezvikoro zvatiinazvo zvitatu zvinoti Elim School Penalonga, Manjanja Primary School kunyanga neEmmanuel High School. Uye ndinoona zvino kufambiswa kwechipatara chedu chinonzi Elim Hospital chiriko kunyanga. Kereke dzedu dzinowanikwa munyanga kunyanya, asi kuHarare dziriko dzinosvika kuma16. Kubulawayo tine imwe chete, pamutare ndiko kwadzakati wandeiwo. Pandiri kutaura ndiri izvozvi ndiri pamaofisi edu ari muna Second Street pamutare opposite CBZ pakati pemobile filling station Nando's behind Spa.
Zvamunobata zvakawanda, muri kuzvikwanisa sei?
Nyaya yekukwanisa yakaoma. Hatishandi ndoga, ndinoshanda neexecutive council nevanhu 8. Vanhu ivavo vakapiwawo mabasa okuita pandinenge ndishiri kana vandisingakwanisi vanenge vachiita. Saka vangu ndere kuita overseer ma various departments aya muine vanhu vanoona kuti on a daily basis asara chiri kwiki
nema miro akaita zvinhu mukurarama kwevanhu pari nhasi Reverend Dr. Munembe muri kuonawo sei mukushanda kwamuri kuitawo nematambudziko ari kusangana nevanhu
matambudziko akakura chaizvo zvokuti nyangwe nemachechi havaiti ekuanzwa chete vanotozviona kuti vanhu vari kuremerwa nokuenda kumisangano nokuti zvose zvinoda mari asi tinokurudzirwa neshoko pakuti tinoziva kuti Mwari mufudzi sokutaura kwadhavhidhi asinawo zvizhinji anoti Jehovha ndiye mufudzi wangu saka vazhinji vedu tinovakurudzira kuti vavimbe namwari hongu vachiita zvavanenge vachikwanisa nokuti mwari vane hanya noupenyu hwemunhu saka vanovimba namwari vachibatawo pavanogona havazoshayi vanowana kunyange shamwari kunyange zvokubata
nhasi nderipi shoko ramungapa kuvana vezimbabwe vakateerera pari nhasi richibva mubhuku dzvene
shoko randinaro rinobva kuna Ruka 10 verse 25 kuenda pa37 ipapo pane munhu akanga afamba kubva kujerusarema achienda kujeriko nokubva avira pakati pematsotsi pembavha akarohwa achisiyiwa angoita somunhu afa saka chandiroda kutaura kuvanhu vakanditeerera kana vachateerera ndechekuti ndokuda kukurudzira true ubuntu unhu chaihwo kuva munhu wevanhu saka munyaya iyoyo zvinonzi munhu uyo asiwa aripo pakazopfuurawo muprisita achienda kwaaienda akaona munhu uyo akanyenyeredza kana kumusiya akadaro shure kwake kwakauyawo murevhi anowawo munhu aishanda muimba yamwari naiyewo haana chaakamuitira akamuona akapfuura shoko ramwari rinoti Jesu anoti izvo pakazosvika musamariya anova munhu aizvidzwa nokuda kwekuti vakanga vaberekana nevamwe vanhu vemarudzi vanga vasiri majudha munhu iyeyo aona akabva amira akanoenda pane munhu uye akaona kuti akuwara ndokubva amubatsira nezvaanga ainazvo ndokumuisa pabhiza rake kana dhongi rake akanomusiya kurapwa saka Jesu anotidzidzisa apa kuti unhu ubuntu hwatinotaura semaafrican anoti izvo ida mwari nemwoyo wako wese nepfungwa dzako dzese nesimba rako udewe kwako sokuzvida kwaunoita uyu murume uyu musamariya akamira achibatsira munhu waakanga asingazivi ndinofunga akazviona kuti mujudha vanoti hativirirani asi akaona kuti aifanira kubetserwa so akamubatsira ndiye akava hama yake chaiyo saka masikati ano ndinoda kuti nditi kuvanhu vakateerera hama yedu chaiyo ndiye munhu anoda kubatsirwa anoda kuudzwa nezvajesu kristu anotambura anoshayiwa chokudya asina chokupfeka asina hama ndiyo hama yedu chaiyo mwari vanotarisira kuti tiite basa rokushandura zvatinoti tinonamata sei tichizviisa mumabasa ekubatsira nekuda nokuitira vanhu zvakanaka zvikuru panguva yatiri kurarama munyika yedu kana muAfrica
avanga vari Reverend Dr. Pius Munembe veIlim Pentecostal Church of Zimbabwe vari parunhare kwamutare neStudio 7 Kambo buruka kubva kuna baba Charles Charamba tavatangosvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti tarise musoro yenhau zvakare. Hurumende inonzi iri kuronga kubatira vana chiremba vakapinda mukurangwa mabasa mari yemazuva avakanga vasiri pamabasa. Kanzuro yeguta raHarare yokurudzira vedzimotokari kuti vasabvume kubhadhariswa mari nevanhuwo zvavo vanonzi vari kuvhara makomba mumigwagwa vachizomanikidza vatyairi kuvabhadhara. Musika wefodya wotarisirwa kuvhurwa nemusi wechitatu svondo rino, varimi vachikurudzirwa kuti vatange vazivisa vemisika kana kubhuka vasati vaenda nechirimwa chavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu semazuva ose anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nomutungamiri Nkomo.